Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 4, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vasori kuburikidza nesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti fans vari kupomerwa mhosva yekukonzera nyonga nyonga pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Hurumende inoti ichakwanisa kurima goho rakakwana regorosi kunyange hazvo varimi vari kuti vakanonoka kuwana mbeu. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panhau repadande mutande reinternet reNewsWorks rine nyaya yekuti sangano rinonzi riri kudyidzana nevasori rinonzi Forever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ ndiro rave kushandiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga rutsigiro musarudzo kwete mauto sezvaimboitwa makore adarika. Mauto anonzi anoonekwa seanodyidzana zvakanyanya nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Tsvakiridzo yakaitwa nebepanhau iri nesangano reInformation for Development Trust inoratidza kuti vanhu vari kushanda neFAZ vanoda kusvika zviuru zviviri vatatu muwadhi yega yega vari kupiwa mari inoda kusvika mamiriyoni maviri isiri mubhajeti yehurumende. Sangano iri rinonzi kusvika pari zvino rapiwa mari inosvika mamiriyoni gumi ekuAmerica nemotokari dzinosvika mazana maviri. FAZ inotungamirirwa nemumwe mutedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti CIO, Deputy Director General Retired Brigadier General Walter Tapfumanei. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chemawo nenyaya yemashandiro echikwata ichi. Bato reCCC rakatonyorera kuZEC richigunun'una kuti FAZ yange ichienda kwange kuchiongororwa gwaro revavhoti nevanhu kana kuti voter inspection ichivanyora mazita nekuvabvunza zvimwe zvine chekuita neupenyu hwavo. Taedza kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba uye vatapfumanei asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi tabata vakuda kwashe Mavhula Musaka veZANUPF avo vanozviti ndivo vanotungamira chikwata cheFAZ vachiti hachisi pasi pevasori.
Zvino tichishamisa pane pamwe patinoverenga tinotosvika kutotipitika. Ndizi, regai, vanongorotawo vachingorotawo. Isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro. Takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010. Tikazviregistera trust yedu muna 2010 tiri mastudents kuchikoro. Tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana. Ini nechezvandiri ndiri kutofongesa senhengo yeZANUPF. Tirege kufamba takadaro. Saka isusu zvekuzonzi CIO kana kuti polisi kana kuti army hatitombozviziva. Vamwe vanozotiwo polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti polisi kana CIO kana achibetsera nedzanenge achingobetserawo hake panguva iyoyo semunhu ari musecurity forces kana tichida kuti zvitoti zvinotogamira sei, asi aizova contained hatishande atishandi ni CIO kana any government agent atina kana email tunashanda nayo kwa sababu organization ma office zetu vanoda kutishamira alipo alipachena mudavo ndio wakona pa second street mwalimu mkuu ndipo maye office yetu atiye ni CIO kumeshanda takabara.
Saka hapana kana ningu isi yao ili msangano renyiri?
Atiti mbubazi ziwa ndengu kanya pangu kukuteka isi ndarazi yao. Ndengu ndengu jangu ikita. Kati saizi ziwa kontenzi. Ikiti atina watimetu isi yao. Atina wataka rekruta atikiti isi yao. Ikiti aende kira mafolentia. Ati you never know. Ushangu pane isi yao. Shemetikiri mene isi yao ino organization yedi. Kwa wia ukotapa nao. Kutiambe kutubiche isi. Ati ya sisi cha kila kile ni chambi ni kwa hiyo atina ujitani atina ujitani ni zani pia ili matujen alikufamba au alikutia kupi kichinje huo remangwa na rebu kichishandisa huo ili mpati ni kutu kiliku promota regime continuity kiliku waone awa wama muna enji wama fanyo alikudo regime change wapa taka nini
kwa wa Walter Tafumane vari mwere mu sangano renyu muno shanda na ose
Walter Tafumane ndio munu asimu waka bestesereo ichitanga ndio punga ndoga nipomano zongoturo zikarabu kata tanga tisiri kare tisiri wana wachiri oku Ministry of State Security kutaipa kako kata zorata okonda kata atina avo edumu organization chongo ndoga mwachita ura u kutongo seka o kakatomboiza itoka o namba tauti kutomboiza kutuatiru kujauti mbiliwe kiti betera ishepe hatinda katishare kutaka hatiko mbisha vitani na avu kamengu wa sila saore na utaka vata kumani awala
wano jitindu wanutunga mirafaz wakuda kwashe mavula musaka vari barunare kubinga asi tabata o imwe nyanji mnyaya zizu matungi rgue nyika vachishanda ne sangano re vachishanda vakazvimirira Dr. Pedser Wanya kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa nevefaz
ayo azvichanyi kuti ne kumira kwakaita nyadzi matengerwe nyika muno mamanejirwe anoitwa ikonomi yeZimbabwe nyadzi corruption dzanuti zvinoziva kuti tarudzo dzakachena haiwo saka yaona kutarudzo dzakachena haiwo iri kuzama kumanipulata the voters roll iri kuzama kumanipulata the Zimbabwe Electoral Commission by capturing it instead of using the official institutions like the Federal Executive Organization like the Zimbabwe National Army. They have created a shadow organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the army, the Zanu. I don't know what they are, I'm not from a religion, the Zanu. That's why I'm not from a religion, the Zanu. I'm not from a religion, the Nika. Victoria Basa, I'm not from a Zimbabwe Electoral Commission. And the Zimbabwe Electoral Commission, because Yaka Ketua,
kana mchiti iri muma woko kana kuti muhomwe efazi munenge muchireve varwanya mungapa muenzaniso sei muchidaro
tinotaura kuti izvo zeki irango yezita ichiti enorana maelection maelection pamutemo in terms of the constitution of the Zimbabwe Electoral Commission but Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechibato chinonzi fazi chinotungamirwa navatapumanei deputy director we central intelligence organization. Kuti run my election on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission, zvichiitirwa kuti Zanu iwine my election nechikopokopo nenzira dzidzo nekuti kuti iende kumy election akachena asingabudikidzi ari pajekerere Zanu haichakwanisi kuti iwine my election muzimbabwe mune kuzokubira saka fazimba basa raindirokubira ichimbunyikidza vanhu kumamisha ichiannounza nemari zvavo techeki nechazvinapatiatapana munagazini kuti sarudzo dzee dzibuda mu iti kuti one of the most contested elections since rods or since the pioneer polar in 1890
ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa fazi ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori
aiwa hazvigonika riri sangano rakazvimirira rinondopinda pane sangano rakazvimirira rekuva zvakafanana nezimbabwe peace project kazi zakafana nezvad NGO forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza zvekushopita rinokwanisa kupinda mapolling kuti midingiri eZimbabwe Election Commission panoitwa voter section richiudza vanhu zvekuita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorana maelection ezanhu makamborindwa kupi kubva nguva yamugati kana kubva nguva yasini makamborindwa kupi izvezvo ibato revasori
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vanoti vane chivimbo kuti Zimbabwe ichakwanisa kusvika pandima yayakatara yekurima gorosi nekuti varimi vakawanda vakwanisa kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail nhasi, munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera vati varimi vasvika pazvikamu 60 nemasere kubva muzana kana kuti 68% pandima yavarima pane iri kutarisirwa nehurumende. Mungozeya nezvenyaya iyi Tabata amai GT.
Iye zvino gorosi raaraund 60-70% yakadyarwa yatogeminate. Vazhinji varimi vakatinonokei especially ma small scale farmers vakatinonokei kuwana mainputs avo saka vachina vachiri kudistributa mainputs. Last week kune vakatokwanisa kucollecta vakati one day tichitarisira kuti in the next week I think vanenge vapedza kudyara.
Hurumende ichakwanisa here yakabatana nevarimi kusvika pari kutarisirwa gore rino?
Ndinoona sekudaro nokuti ndima yasara inenge yandima diki. Ndima yakadyarwa ndo ndima yakakura. Ndiri kuona varimi vazhinji vari kutarisira kuti vanenge vadyara in the next 2 weeks. Tichitarisa kuti zvanga zvichitarisirwa nehurumende kuti vanenge vadyara, dambudziko rinongova rekuti mainputs ndiwo anenge akatinonokei asi vanhu varimi vakanga vari prepared kuti vakwanise kudyara nenguva.
Saka mainputs ari kubva kuhurumende?
Mainputs ari kubva kuhurumende nokuti tiri kutokolekta mainputs kubva kuGMB through government program.
Takambotaurawo rimwe dambudziko remagetsi, zvave kufamba sei pari zvino?
Mafarms akanga akatagetwa kuti achange achirimwa wit magetsi akaimprova zvikuru. Load shedding yavashoma zvekuti handifungi kuti zvingatadzisa kuti varimi vadyare wiki inenge yasara vachitaura dambudziko remagetsi nokuti dambudziko remagetsi takutoriona mumatauni asi kumafarms ravashoma.
Iko kuwanikwa kwemagetsi kwakakosha zvakadii kuvarimi vanenge vadyara mbesa dzavo idzi?
Magetsi nenyaya yekuti wiki chirimwa chinorimwa muchando kunenge kusinganayi zvichireva kuti tinenge tichitarisira kuti varimi vanenge vachishandisa irrigation kuti vakwanise kuti zvirimwa zvavo zviite. Saka tinowanda magetsi nokuti mapampu mazhinji tinoshandisa magetsi mashoma zvikuru anoshandiswa nedizel.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusashanda zvakanaka kwezviratidzo zvinoshanda nemagetsi kana kuti electronic signals ndiko kunonzi kwakapa kuti chimwe chitima chishandise njanji isiriyo zvichibva zvapa kuti chidhumane nechimwe muIndia nemusi wechishanu ndokuuraya vanhu vanodarika vanoda kusvika mazana matatu. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vanonzi vakakuvara. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvitima muIndia vaAshwini Vaishnav vanoti vatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakakonzera njodzi iyi. Makatirira kustudio 7, tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tinokutambira ini mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvirikuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro na
ini ndinoitwa Boris Muguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvizvo zvepamusoro kana kuti matertiary institutions.
Mukoma Boris, pane vadzidzi vana vakasungwa. Mungatiudza kuti nyaya iyi iri kufamba sei kusvika pari zvino uye vari kupomerwa mhosva yei?
Chakaitika ndechekuti tine vakomana vedu vezinhasi vakabatwa paUZ maringe negrafiti yakaitwa mutown yakanyorwa kuhigh court pamwe chete nekurunhare building nemamwe mabuilding akasiyana siyana. Iri kuvapomera kuti ndivo vakanga vachiita izvi. Zviri kufundidzirwa zvakaitwa pakati peusiku. Nokudaro vakomana vedu vakatorwa kubva ipapo kunomusi wa17 vakaiswa mukati mejeri. Pari zvino nyaya iri kunetsa ndeyekuti magweta akavaapulaira bureu asi nyaya haisi kuteererwa namajisireti. Majisireti paanouya mudare anogona kungoti ari kurwara kana kuti haasina nguva yekuti ateerere nyaya yavo. Nokudaro vachange vachidzoka zvekare mudare muzuva ramangwana anouyeye 5 June.
Vari mutirongo kupi kwacho?
Kuharare remand prison ndokwavakachengetwa pari zvino for the past.
Muri kubvumidzwa kuenda kunovaona here?
Hongu tiri kubvumidzwa kuenda tichinovaona.
Vari kuti makamira sei murimandum?
Upenyu hwemurimandi hunorwadza. Vakomana vari kututumwa kuti muno murirwadza magari vemo marariro avanoita vakapeta nonge makonzo. Magumbeze acho vanotaura kuti anorwiwa mbatya dzavari kupfeka vari ikoko. Zvese zviri kuvarwadza. Vari kutaura vachiti izvo awa rimwe nerimwe rinopfuura mukati mezuva rinenge riri kurwadza mukati meupenyu hwavo.
Munotarisira kuti vachapiwa here mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana?
Izvozvo ndo zvatinotarisira, nekuti kana tichitarisa bumburo rekutema zvarinotaura rinotaura kuti mugari wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achitongwa achibva ari kunze kana kutongwa achibva kumba. Nokudaro tinotarisira kuti dare richaremekedza zvinotaurwa nebumburo remutemo. Vakomana vobvumidzwa kubuda votongwa vari kunze.
Saka sevadzidzi takambonawo vamwe vadzidzi vachiratidzira muhara, zvii chaizvo zviri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro?
Nyaya dziri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro dzakati wandei, tinosanganisira nyaya dzemafizi hasati dzagadziriswa. Nyaya dzewelfare emastudents chaidzo hadzisi kugadziriswa. Muzvikoro muri kunetsa mvura chaiyo, muri kunetsa wifi, kunyange magetsi aya ari kudai kunetsa. Zvikoro zvepamusoro zviri kupundikana kuti zvinge zvichigadzirisa nyaya yekuita dzimwe mhando dzekunge dzichiunza moto pachikoro, kutaura nyaya yekuunza majenereta, nyaya yekuunza solar energy. Ndo dzimwe dzenyaya dzichiri kupisa zvakare munyaya mukati memayunivhesiti.
Hurumende iri kuti kudii kana ivo vakuru vezvikoro kugadzirisa matambudziko aya? Muri kumboita misangano navo here?
Chinonetsa ndechekuti hurumende yatinga pari zvino hurumende isingateereri. Ukapfuma uchitaura nyaya yekuti tinoda mvura pano unotonzwa kutaura zvematongerwo enyika. Ukapfuma uchiti pano tinoda kuti mutibatidzire jenereta unonzi wamunhu webato rinopikisa. Ndo mamirira akaita zvinhu mukati meZimbabwe achiri under this new dispensation. Ukangoda kuti usimudze muromo unobva wanzi waakutaurisa uri munhu webato rinopikisa kana kuti uri kupuwa mari neyekumadokero.
Saka nemamiriro akaita zvinaya, munoverenga sei kuti mugadzirire kuti mugadzirire bvunzo? Munoverenga sei kuti mugadzirire bvunzo nematambudziko amuri kusangana nawayo?
Pari zvino vadzidzi vakatarisana nesituation yakaoma. Vanhu vari kushandisa makenduru kuverenga, tadzokera kunguva yekare yaishandiswa makenduru. Vamwe ndivo vari kutobhadhara, mukatarisana mukati nemaguta mune nzvimbo dzako dziri kubhadhariswa kuti unogona kubhadhara kana ingave $2 kuti ungochinoverenga paawa rimwe chete. Ndo zvimwe zvakuitwa nevadzidzi, asi avo vanenge vasina mari vaakutongoita zvimakenduru kana kumirira kuti kuedze kuti vazokwanise kuverenga.
Nzvimbo idzi dziri kupi chaizvo? Dziri padhuze nechikoro?
Mudhorobha chaimo, mutaundi ndo madzinowanikwa.
Tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kumutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri pano pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochienda kuchirongwa chezvitendero. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero. Chirongwa ichi munombochipakurirwa naTanonoka Wande, asi kwanhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi. Muchirongwa chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naReverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist. Reverend Dr. Kadenge, vatendi nevamwe vasingatendi havo vanoda kunzwisawo kuti nyaya yeresurrection kana kuti kumuka kubva muvakafa inofamba sei, zvinofamba sei mubhaibheri?
Kana taakutaura nyaya yekumuka, zvaakutoti taakutaura nyaya yekumutwa, because hatisisu tinomuka, tinotomutwa paresurrection. Haingoita chete, asi vanhu vanomutswa naiye muridzi anomutsa vanhu, kwete kuti munhu anongomuka zvake paadira, asi kuti anomutswa nhasi. Saka iiegetivhi yatei ndiye anomutsa, nyange kana ziva zvekuti vafi vachamuka vanomutswa sezvavakaita kuna Jesu Kristu. Jesu Kristu tinoimba isu akamutswa naBaba vake, ivo Mwari ndiye akavamutsa. Haana kuora mutumbi wake, haana kuora muguva, asi wakamuka kakare akazova mupenyu, anorarama kuvapenyu. Saka Kristu ndiye bedzi akakunda rufu. Saka tinozoverenga pokuti korufu kuremberera rwako rwuripi, kureva kuti hasha dzako dziripi, rwakundwa nekumuka kwaJesu Kristu. Saka isusowo tinozomutswawo, vanobayira vanomutswawo, asi anomutswa chete ndimwari.
Masimudza shoko rekuti vanodavira, ko vatadzi?
Izvo zvakuenda kuti ivo tenzi redu naamari yedu anenge achizomutsa munhu wese here kana kuti kwechi? Ini ndinoenda kuti munhu wese achamutswa, ndinei kuti uri divi ripi, asi nekuti tiri vana vaMwari. Saka tese tichamutswa, hapana zvekuti uyu anonzi amutswa nekuti akazviita zvakadai. Tese tinongo makandidheti ekumutswa naive chiedu tenzi yedu chiedu akati sika sekuita kwaakaita pana Jesu Kristu anogona kuchizviitawo kwatiri, but nenguva yakafanira. Nguva yacho Mwari ndiye anoisarudza, kwete kuti isu tinosarudza nguva yacho. Saka pane zvimwe zvatinogona kuita, pane zvatisingagoni kuita, zvikuru panyaya dzekumutswa idzi hapana isu chatinogona kuita.
Saka vanhu vanenge vamutswa ava vanenge vari kupi? Nekuti vamwe vanenge vachiti kudenga, vamwe vachiti pano pasi.
izvi zvekuti kudenda pano pasi zvakuda ine nhaurwa. Chatinongoziva ndechekuti kana munhu achinge vafa pene kwavanoenda, kwavanoenda kwacho isu hatingakwanisi kunyatsokuroketa kuti vanoendepi, asi izvo ndizvamwari zvekuti tinoenda pasi, tinoenda kudenga kumusoro uko, tinoenda matimi mana enyika, tinoenda kupi? Izvozvo handingo kuti ndezvedu kuti tinyatsozvizeya, asi Mwari ndovanoziva patinoenda nepatinoitwa. Kana tichinge tafa, mweya yedu inogadzikwa pakaita sei?
Asi kunze kwaiye mambo Jesu, pane mimwe mifananidzo here vanhu vakamutswa kubva muvakafa?
Iripo, asi vakazofa futi. Vanharazaro vakamutswa, vakati wandei vakamutswa. Muchaziya mukadzi vakasvika achi varimo nevadzimai vachichema vachiti mitirewe Dhokasi akatibatsira akaita zvakati zvakati, vanomutswa vanhu vakaita saivavo. Asika vanozongofa, hapana akamutswa akazorarama nekusingaperi, asi vese vakamutswa vachiponeswa. Kunyange Jairia rakasanganikwa naro naJesu richienda kunovigwa, mai vacho vakatungamirira rufu akamumutsa, asi akazongofa mwana iyeye. Hazvirevi kuti akazoraramba kusvika kusingaperi, asi pane nguva yaakazofawo.
Saka Jesu Kristu chete ndiye akafa akamuka asina kuzofa zvakare. Aiwa, tinokutendai zvikuru Reverend Doctor nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, totenda zvikuru.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chatinotaura nhau dzezvitendero. Nhasi muchirongwa tanga tiina Reverend Doctor Levi Kadenge, vanovaivo Bishop Emeritus mukereke yemethodist. Vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino chatinotarisa nyaya dzezvitendero. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitiba zvabuda mutambo yenhabvu, uko Dynamos yakunda zvichireva kuti murayiridzi wechikwata ichihebet Maruwa haachadzingwi.
Maruwa ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezepc Kariba 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Mutsigiri weDynamos vaTedius Bhunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita Dimbare.
Tinozwa kufara ende ivi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu enga nenguva asingabvisadza nenyama nhasi anoizvi.
Asi basa ramaruwa richiri patambo, akasatora mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neBlack Rhinos iyo airayiridza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata cheDimbare vapa Maruwa kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo Black Rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Achinzvenga kutaura nezveDynamos, murayiridzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vavaramba vakadaro. Nguva pfupipfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo, vachiuya vachifara vachiselebrate.
Nyaya
tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuisika December.